ndangoti without taking much of your time ka pari zvino hapa ndichaninga kutaurirei nekuti rufuru rune chekuita nekuongororwa nemapurisa saka ndingangokuti in short I would refer you to the police spokesperson from there katazopuwa information nepolisi by way of police report tingazokupa zvedu any social input maira nechimiro chemunhu
panga patobuda mashoko ekuti vanenge vatora upenyu hwavo semhuri munotambira sei mashoko ava kubudai
no paris hatigona kucommenda on that because yes life yemunhu yaenda in a way yekuti haina urwere mukati but as a result of that death sezvayari yaongororwa iri kuongororwa nemapurisa saka officially hasati ane report yekuti cause death chii
asi mapurisa atambokuudzai kuti mungawana rini cause of death
No, I hope by the end of it, our business tomorrow thing party that we finished the information here of their findings.
Tinonzwa kuti mamuchinyunyuta semuri kuti hamuna kupiwa mukana wekuti muone pavashaikira kana kusvika pavanga vari mazvitambiro ose.
Ah, handifungi kuti muiro wedu atasvika nekusvika kwedu takasiyana siyana yedu kana paina wana muonere iwoyo muonere wake but all I can advise you at the moment. I would not comment on anything other than if the police report comes and then we'll comment.